hazvingi zvikunyanya kukonzerwa nekuti Zimbabwe yange ichiwa nawo macontention kubva kuEU, nekuti munoziva Zimbabwe iparty yeAfrica Caribbean Pacific countries inopiwa maincentives ekunge vachiexporta kuEU. Saka izvi zvaita kuti zvinhu zvatiri kutengesa kuEU zvinge zvichikwira zvakanyanya munguva iri kutaurwa neripoti iyi. Uye zvakare makaona rimwe dambudziko riri kuitika nderekuti maimport edu ari kukwira zvakanyanyisisa, saka tata kukwira kuita maexport edu. Saka zviri kuda kuti nyika yedu irambe iri mudeficit in terms of maimport anenge akawandisisa kupfuura maexport. Ndo chimwewo zvakare. Chimwewo chechitatu ndechekuti makaona zvatiri kuexporta kuEU atingati maraw commodities anenge asina kupediswa, anenge asina kuprocessa. Saka dai patiri kukwanisa kuprocessa macommodities atiri kuexporta mazhinji acho asina kuprocessa, zvaita kuti even mari yatinowana maexport proceeds inge ikwirirewo.
Asi kudyidzana kwaakuita Zimbabwe neEU uku kungabatsira here kuti maindastry emuzimbabwe atangewo kushanda zvakanaka, semaonerenyu?
Kunogona kubatsira, but zvinji zvinofanira kunge zvichiitwa zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende yedu, zvinofanira kunge zvichiitwa nemazimbabwe enu, nekuti nyaya yedevelopment haigoni kunge ichiitwa ichisubcontractwa nemuchirungu kune mainternational partner. Makaona nyika dzakabudirira dziri kubudirira mazuva ano, nyika dzekuasia, wana China, wana India, wana Singapore, wana South Korea, inyika dzakabudirira number one through kudevelopa productive based manufacturing sector yenyika idzodzo, nemagovernment policies aisapota maindustry iyayo atingati pachirungu maexport oriented industry. Saka hurumende inofanira kutotora matanho akasimba anotarisisa nekuadresa mastructural problem atinawo, ari kuita kuti maproducer edu anga achitadza kuproducer uye achizoexportawo zvinhu zvakapedziswa. Saka nyaya inofanira kunyanya kutariswa nehurumende kuti vanga vachidhila nezvinhinga mupenyu zviri kuita kuti maproducer edu anga asiri kuproducer. Nekuti pari zvino muzimbabwe hamusinyanya kuproduswa, makaona yatingati capacity utilization yakaderera zvakanyanyisisa.